Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, October the 24th, 2017. I'm your host, Ntungamili Nkomo. And tonight, we are focusing on phase one of the National Voter Registration exercise, which ends tomorrow. What that means to you if you have not been able to register. Coming up, let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 001-202-619-2077. We are streaming live on Facebook on our three platforms at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also streaming live, of course, on our websites. That's www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com. Good evening once again. Phase one of the National Voter Registration exercise comes to an end tomorrow, with the Zimbabwe Electoral Commission saying it had registered just over a million people by end of business today. That is an impressive figure by any measure. According to Zimbabwe Electoral Commission Commissioner Dr. Qubani Moyo, but those who have failed to register because of various reasons and those following proceedings, especially in the civil society, will definitely disagree. Still, ZEC is now moving on and embarking on phase two beginning on October 29th through November 13. Iloge utaba esingalo lamhlanje sihlobo esithandekayo sikhangela ihlandla lakuqala lohlelo lokubhalisela ukuvota oluqale kumaviki amabili edluleyo njalo oluphela kusasa. I-ZEC ithi kusiyaphela ilanga lalamhlanje ntambama ibisibhalise abantu abangu 1,033,426. Ngibala leyo figure ku-Twitter handle ZEC. I-handle yabo nxa lifuna ulwazi lokuyilandela i-ZEC abangaba beku-Twitter, i-handle ye-ZEC ithi @ZECZIM. Inkundla ke ye-Twitter leyo bayafaka amanani lapha lalaphana kulapho ongaya khona ukudinga ulwazi ngokwenzakalayo ku-ZEC. Lapho ngaba ukhona mlalelo othandekayo ku-phase 1 lapho i-ZEC ebikhona, wenelisile na ukubhalisa kumbe ungomunye wabehlulekileyo? Sifuna ukuzwa kini lamhlanje. Kusasa iyaqeda ke i-phase 1 i-ZEC, ukuthi i-phase 2 izaqalisa mhla ka-29 October. Ihlandla lesibili phela babe sebesuka lapha kade bekhona sebesiya kwezinye indawo. Ku-phase 2 iqala ke mhla ka-29 October iye phela mhla ka-13 ngo-November. Balamahlandla amane, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Siyaqala ke u-phase 2 njengokutsho kwami mhla ka-29. Yilo utaba esingalo lamhlanje ndiyonyaya iri mugango vedwe 3 ku Kurukura ne chikamu chekutanga chekunyoresa vanhu vachavhota musarudzo dza 2018. Chirongwa ichi sekuziva kwenyu chakatanga masvondo ndofunga maviri apfuura uyezve chiri kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana. Zek iri kuti pakupera pezuva ranhasi yanga yanyoresa vanhu vanokwana ivo 1,033,426. Ndivo vanhu vanga vanyoreswa nezek kusvika zuva ranhasi. Mutereri wagona here wakwanisa here kunyoresa kana kuti uri mumwe wevamwe vatadza nezvikonzero zvakasiyana siyana? Tokuda kunzwa kwamuri. Uyezve tichange tichimutaura kuti kana uri panzvimbo paitwa phase 1 chikamu chekutanga, kana usina kukwanisa kuvhota, tichakutaurira kuti uchange uchiita sei kuti ugone ukwanise kunge uchinyoresa. Sekutaura kwangu tamboita hurukuro maminitsi mashoma apfuura nakomishina vezek vaqhubani moyo ngengakhuluma lobaba uqhubani moyo ongusikomichi wezek wakhuluma yena ukuthi luhambe njani uhlelo achikurukura achitaura kuti chirongwa ichafamba sei vari kuti vari kugutsikana zvikuru. Let's take a listen to that interview with Zek commissioner Qhubani Moyo.
The commission so far has registered over 1 million potential voters in the first phase of the voter registration. It is a very impressive figure by any measure of standard. So far, it means that we have registered about 15% of the entire population. And if we proceed in this trajectory, we are likely to achieve over 80% of registration by the time we finish in December or January or thereabouts. 80% is a very acceptable figure internationally for voter registration. So we are very, very much happy. What we'll be doing after tomorrow is that we are going to decamp, that is, take away our equipment from areas that were designated as phase one areas as we move on to the second phase areas. We'll set up in about 3 days or thereabouts, then begin to register in the new areas for phase two. So the phase two areas, already there's activity happening there because we've sent our education officers to go and do the voter education campaigns ahead of our arrivals. So there's awareness in those areas where we're going to.
And what happens to those who have failed to register for various reasons under phase one? Are you going to do a mop-up exercise after this?
Well, I'm sure at the end of the exercise, nothing will stop us from reviewing how we performed, and then we see what needs to be done and where. But I would also say that there are some areas that will remain as static areas. For instance, our district offices all over the country will remain static and allowing anyone to register, even those that were in phase one. Effectively, that means we are not closing voter registration in the areas that we have passed through. We are just concentrating our campaign in new areas, but still allowing people to register in those areas, but not necessarily in the schools and clinics and other areas where we had been camped. They will now go to the district offices. But you also want to know that voter registration does not necessarily close in December. It is only the outreach program that we are doing that closes in December. But we will continue open for continuous voter registration until 12 days after proclamation of election by the president. So whoever misses it now can do it at our district offices, or still do it in areas that are in phase two because they are not really far apart. For instance, I'll give an example. That if you're in Bulawayo and you miss out on phase one registration, you can still register somewhere in the city center, or you can register in the nearest ward that is also close to you. So there is still a space to register in anywhere within the city. You can register anywhere at any given time. So if you missed out when you were at your neighborhood, you can still go to your next door neighborhood and register that site. That is how the process is organized. You miss it at your doorstep, you go to your nearest ward again and register. So for now, we are now moving to concentrate on the new area. But like I said, that we went beyond the 1 million mark as of 4 today. And that means that we are doing remarkably well in terms of the numbers of people that have registered.
In terms of the problems that people are facing, I'm sure you have witnessed many of them under phase one, including aliens who cannot register, the issue of proof of residency, and the issue of commissioners of odds. How do you intend to address these as you embark on phase two?
I will say that the problems regarding proof of residence and commissioners of oath were teething problems that were very prevalent in the very first early stages of the process. We have been able to nip those in the bud by making sure that there is a strong voter education regarding the proofs of residence that one can bring. Initially, people thought that the only available proof of residence was an affidavit that you swear that you are so-and-so is in a certain place. But now people know that you can use your water bill, telephone bill, your bill from a shop, or you can get a letter from umfundisi wakho, you can get a letter. You know, it's all so many things. But also civil society and political parties have come in handy to complement by providing commissioners of oath in those areas where there was a shortage. So we have learned from phase one, the teething problems that we had, which is why our numbers grew up by huge figures when we went to towards the end of phase one. So, which means that when we start phase two, we are starting on a high note because we've already dealt with those problems that we faced in phase one. Challenge avule ukuthi ku phase one senelisile ukuthi register abantu abafika 1 million, ukusho ukuthi i-response ibinhle kakhulu. So sesithumela abantu bethu ku ground ukuthi bahambe bekhuluma befundisa abantu ezigabeni esiya khona esithi ngama-voter educators, kwenzela ukuthi wonke umuntu okuleso sigaba esiya khona abekwazi ukuthi izek isibuya ukuthi izoqoqoda emnyango wakho uzorejista duzane nalapho uhlala khona. Ngalokho-ke sithi uzulu wonke osezigabeni esiya khona ngalungiselela abone ukuthi kulesithupha sakhe e-proof of residence yakhe kwenzela ukuthi singamjumi engalaki kona lokho.
Uyatsho ukuthi selibhalise abantu abayisigidi esisodwa, belikhangelela ukubhalisa abangaki phansi kwehlandla lakuqala leli?
I would say that our target in the first phase, because we only have 4 phases, was to register about 20% of the national population. If you want to register, mhlawumbe 20% population abantu abavotayo. We manage to register about 15% or thereabouts of the total possible population of voters, which is a good figure as you register katezi. Okusho ukuthi nxa sesiya kuhlandla lesibili kuphase 2 sizangezelela lawo ma numbers ngoba itarget esilayo vele yona iyi 6 to 7 million voters elizweni jikelele. Okusho ukuthi katezi ngophase 1 lo sesiregiste about 1/5 of the population yama voters, which is so far so good.
Siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba uMoyo. Ungaphosa awokugcina ngamafitshane bazwe abadala lapho elijonge khona lapho eliya khona?
Esingakutsho ikuthi abadala lapho abasezigabeni ezijiyeneyo la esibuya khona yabalungiselele ukuthi barejistre ukuvota. Angithi bathi ehamba muva ebanjwa izinto, bahle baqalise babe yibo abaphambili ukwenzela ukuthi uhlelo luhambe kuhle, wonke umuntu arejiste ngesikhathi esifika ngaso. Phinde sithi kulabo esidlule khona mhlawumbe ngingase ukuthiye eceleni bona ukuthi uyahamba uyerejista kuma-district offices ethu, kumbe ebhakatshele lapho siyabe sikhona ngoba siyabe singekho khatshana kakhulu nalapho ekade sikhona kathesa.
Umnumzana Qhubani Moyo ngusikomishi wekomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Vanga vari va Qhubani Moyo vana va komishina weZimbabwe Electoral Commission vanga vachitaura apo kuti vari kufara zvikuru nechikamu chekutanga chekunyoresa vanhu vachavhota musarudzo dza 2018. Vari kuti chirongwa ichi chafamba zvakanaka zvikuru uyezve vakwanisa kunyoresa vanhu vanokwana ivo 1,033,426 pakupera kwezuba ranhasi. Vava kutarisa kutanga chikamu chechipiri kutanga nemusi wa 29 mwedzi uno uyezve chikamu chechipiri ichocho chichange chichiguma nemusi wa 13 November. Tinoziva kuti kwanga kune matambudziko akasiyana siyana vanhu avanga vachisangana nawo, kusanganisira kushayiwa maIDs, kushayiwa maproof of residence, umbo hwekuti hwepaunogara hwanga kuchinetsa kuvamwe zvapakuti vatadze kunyoresa. Asi kana wakuwana umbowo ihwohwo, chirongwa chichakavhurwa sekutaura kwava Moyo. Phase 1 kupera kwayo hazvirevi kuti pane chachinja. Haiwa, zvinoreva kuti ZEC yakubvisa mamobile centers ayo ichiinda kudzimwe nzvimbo payanga isipo. Asi pane offices, permanent offices ari kusara ipapo, saka munogona kunoregister uyezve munogona kuenda ikoko panenge pachiitwa makuma centers, mobile centers anenge achiitirwa chikamu chechipiri phase 2. Nekuti unogona kunyoresa chero, you can register anywhere uyenelisa ukubhalisa yeloba ngapi. Ngakho ukuphela kuka phase 1 kwehlandla lesi lakuqala leli, nxa ungenelisanga ukubhalisa lapho obe kule ZEC khona, ayisiku kuphela komhlaba. Hayi, sebemuva ke ama-mobile centers abo sebesiya kwezinye indawo. Nxa kuyikuthi wehlulekile ukubhalisa, mhlawumbi awutholanga ithuba, awutholanga isikhathi, uvumelekile ukubana uhambe lapho osokuyaqhutshwa khona uphase 2. Ihlandla lesibili ke kuqala mhla ka 29 kulinyanga kusiya fika kumhla ka 13 ngenyanga ezayo ngoNovemba. Ulapho ke ongahamba uyebhalisa khona. Bekhuluma bekhonona abanengi ukuthi indaba ye proof of residence ngimbuzile ubaba Moyo. Wathi yena bakuzwile, bazizwile izikhalazo zabantu, ngakho bakhangelela ukuthi kuhlandla elizayo lezo nkinga ebezibhekana labantu zibe sezilungisiwe kumbe zibe sezinlutshana. Bataura ibo bamoyo ukuthi wongo kwanga kune matambudziko anga achisangana nevanhu vakawanda muchikamu chekutanga phase 1, zvikusanganisira nyaya ye ma commissioners of courts uyezve ma proof of residence. Asi vari kuti nekufamba kwenguva vari kuona kuti vanhu vakawanda vanenge vakuuya nezvese zvinodikanwa kuti vange vachikwanisa kunyoresa. That's where we are today. Yeah, again, if you've just tuned in, this is The Connection, your number one youth forum, coming to you live from Studio 7 at The Voice of America. And tonight, as we did last week Tuesday, and as we are going to do in the coming programs, we will continue to talk voter registration. That's what we are doing today. That's what we intend to do for the long run, because it's our duty, really, to encourage civic engagement, to provide you with all the necessary information that you need to be able to register. And again, nxa belilalele kuviki eliphelileyo besilabantu abathe bona ekade besithi bona gabala umdlandla gabala ntshinkuntshi yokubhalisa ukuze bavote kukhetho oluzayo kana makaterera muchirongwa chino svondora pfuura nemusi wechipiri varipo vakanga vachinyunyuta vachiti haiwa havana manyukunyuku ekunge vachinyoresa kuti vavhote svondo gore rinouya vakanga vachichema ivo nenyaya yekuti yarebesa nguva vachivhota asi hapana chinochinja asi pano pastudio 7 tiri kuti aiwa kumusaramwira munda kumakudo it's your right to register. You don't pay anything besides I hear people have to pay to get proof of residence and all of those are small issues, but really to vote is your right. It's your right to vote. You don't need to pay anything to vote. So it's your right, lilungelo lakho, ikodzero yakho kuvota. Saka shandisa kodzero iyoyo. Starting October 29th, and by the way, we are trying to get our okay, my producer tells me we don't have any guests yet. I'm sure our numbers, the network is can be really bad at times, but I think I'm running out of breath. Anyway, I have to keep going. I hope the Fonzo will be very kind to us shortly. Nxa ukobulawayo sikhangeleke lapha ihlandla lesibili elibuyayo. The research comes as a pirich notangamso 29. Ischedule sakhona ngilaso lapha esakuqala uphase 1 bekungama page afika ona 68. Lawa upage 2 kule ndawo ezi kulama page I think pose ikhulu pose 100 okusho ukuthi le ndawo lapho uZulu asengaya khona mbona sesizinenge siqale ngako bulawayo titangene ku gutare bulawayo kana uri ku bulawayo south nxa uko bulawayo ebulawayo south constituency ukuyabhalisa uqala mhla ka 29 ungaya eBaham Green Wall uye eBaham Green Primary School, Founders High School, Greenfield Infant School, Greenfield Primary School, Jogs Shopping Center, Sidojiwe Flats, Bellevue Shopping Center, Gampu A Primary School, kusephela ndaba Mpopo Malapo, Gampu B Primary School, Inyathi Youth Center, Lukanyiso A Primary, Lukanyiso B Primary, Machobana Hall, Mpopoma Hall, Mpopoma High School, Mpopoma Library, Mpopoma Angels, Mpopoma South Shopping Center, Mpumelelo A, Mpumelelo B, Msiteli A High School, Msiteli B, Nkulumane A, Nkulumane B Primary, Vulindlela Youth Center A Wall, Vulindlela Youth Center B. Entumbane BCC Preschool, Entumbane Wall, Entumbane A, Entumbane B, Manyeo A, Manyeo B, Mtombo Wesizwe A Primary, Mtombo Wesizwe B Primary, Ntabeni A, Ntabeni B, Yona Shopping Center, Tenta, Zulukandaba A Primary, Zulukandaba B, Entumbane Complex, Choppies Entumbane, Easy Peak Shopping Center, Emakandeni Wall, Emakandeni A, Emakandeni B, Emakandeni A Secondary, Emakandeni B Secondary, Josiah Chinamano Primary, Maunga Shopping Center, Mchingwe A Primary, Mchingwe B Primary, Waza Waza Shopping Center Tent, Apollo Shopping Center, Apollo Maunga Lapana, Helemu A Primary, Insugamini A, Lobengula Housing Office Wall, Lobengula A, Secondary School Lobengula B. Lezi zindawo ongayabhalisa khona ke mlaleli nxa ukobulawayo kuqala mhlaka 29 October kusiya phela kumhlaka 13 November lihlandla lesibili leli uphase 2 uphase 1 ihlandla lakuqala eliphela ke kusasa chikamu chekutanga chino swika chiri kusvika kwamvura yacheka makumbo imangwana saka nzvimbo dzatiri kuverenga idzi inzvimbo dzamunogona kuenda kunonyoresa kana muri mubulawayo kulobengula Lutheran Center Mpande Youth Center Mchede A Primary Mchede B Primary Nguvo A Primary Nguvo B Primary Njube Wall Njube A High Njube B High Nyamande A Primary Nyamande B Primary Center Pius Roman Catholic Church Iminyela Flats Tent Iminyela Wall Induba A, Induba B, primary. Isizo zodwa lezindawo qhubeka uthiye indlebe mlaleli ke sithathe umlaleli osecingweni. Ngiyakwamukela kuhlelo mlaleli.
Kunjani makadiko?
Hayi wathi no fara makadini.
Inosimba mothe wana mfundisi moyo ku South Africa kunongo.
Ah, mfundisi kurisei ku South Africa.
Akusatoka kuri raiti ku ivari sei kuri sei ku America.
Ku America kuri bozwa ko.
Aiwa tinotenda tikutanga rega iti tende mwari watisanganisa madiku anano ne mhuri yose yeZimbabwe yakada kuti studio 7 manira anorega inotenda mwari. Nawepo ndikuti ndoda kubvunza zvangu panye yechirongwa chana chomwe chakanaka zvikuru. Taida kubvunzira kuti pavanhu vari kunoku kunoku isusu kunoku. Panhu yekuti sezvati kuti panye zvekunyoresa kuvhota chishizvo kuti vanhu vakawanda vanozowana mukana kuenda kuna December kuti kuenda kuna December zvekuti kunyoresa kuvhota kunovharwa zvekusvika zvarini.
Aha, saka muri kutarisira kuenda kuZimbabwe muna December.
Aiwa inoti side rangu ndiri kubvunzira zvimwe zvizvarwa zvizhinji kuti nini yekuti vanoti kuti mukana vanokwanisa kushayiwa kuti asi vamwe vanhu vangaita kuti kuti pamwe December kana achisvika vanondonyoresa kuvhota ukoko asi kuti vamwe already takatogadzira kuti nhaiti idi igone kuitwa saida kungotorera kuti panhaye kuti zvati kunoku senyika yedu haigoni kuti ivhotesere vanhu kunoku South Africa saka vanhu vakawanda vaiva neshungu dzokuti munana December zvivi 32 December ndovari kuenda kumusha saka vakati kumavhoto uku kunyoresa kuvhota kunovharwa zvarini.
Aha, aiwa ndanzwa mubvunzo wenyu mufundisi ipapo muna December chirongwa ichi chinenge chakavhurwa muna January chinenge chakavhurwa zvakare saka vanhu vakawanda ndinoziva kuti vachange vachibva kunyika dzakasiyana siyana kwavanogara uye kwavari kushanda muna December saka kana wawana mukana wekuenda kumba muna December chirongwa chakavhurwa muna January chirongwa chakavhurwa zvekare uyezve kana muchida kunzwisisa zvakawanda vamufundisi Zimbabwe Electoral Commission ine mafone numbers matoll free kureva kuti haubhadhari kana ukafona panhamba iyoyo manhamba acho unogona kufona uchibvunza chero mubvunzo uchawana minduro ipapo saka matoll free numbers acho ndeaya pane line yebadi iconnecta inoti 080 802 65. That's one of the toll free numbers. Again, that's 080 802 65. Then pane number yechipiri, another toll free number ye zec pamunogona kufona kubvunza chero mubvunzo. Namba yacho inoti 080 102 65 inde net 1 namba iyo zvekare inoti 080 102 65 ndinodaira madzinyura pasi namba dzacho mvunisi moyo
Namba na zero ndaida kutawa mashoko mashoko bishana zangu tisusira nguva sose pani miji sipa mipa kachona na chini na wenda ndaida kukunzia kumuri ya Zimbabwe yose ndaida kufunzira kuna mwakati wa kufunzira kwa naeka fane vuzi wanti wanono mkana mna December kwa shingwa vara lufunga universitia zubabu zaka na kumachechi kuko nebidi kuti ndaida kumuri ya Zimbabwe ya katiza madi kwa nano sezi kutila mfundi siwashe kununzi kunyore sako vota wana vya Zimbabwe kwa kusha shukuru ngarisa tekisana kuti takambo vota teka pasa bude shakabuda this time around ngati gore tese kundonyoresa kuvota tizive patinovhotera kuti zvizvigo kutifambira zvakanaka ini nayi naye kanaka zvikuru pula futi nekuma churches uko kuma churches uko zvimbosifamba kumuti tionanzi kunza hapa vafundisa kuti ha vanamati ngavasaite zvivo ngavasapinda munzvo kuvota aiwa azvinomira zvakadaro kuvota kunodiwa cherushinya namata mwari kana nesuko kuvota ndakaronyosa kuvota tindovota kuvota kwacho saka muri yeZimbabwe yose yakatereresa munyika yose batrimana zvati 27 inofamba world yose kuvota vari ku Tanzania kana ku China kubata studio sema kuti ngatindonyoresa kuvota kati kwana mukana tisagona kuora moyo kuti zvinomvura zvayakatadza kunaye gore akapera ipa inozona ichimbudisei aiwa ngatindonyoresa kuvota kuvota kwakanaka zvikuru kuvota kurudiwa vozvino dzimwe nyika kana kutadza kuti savota kuti dzimwe itori mhosva saka muri yeZimbabwe yose yakateresa handi tinonyoresa kuvota tose tivote kune vechidiki vakomana vasikana kana vachiri age 30 years kuenda pamberi ngatinyoresa kuvota tigone kushandura nyika yedu yeZimbabwe tigone kuishana kuti katika sati hatidi kuvota ngatingozviregera zvakadaro hazvitibatsiri nekuti tinoziva kuti tose kuti mukati menyika yeZimbabwe mune machallenges akawanda anorema zvikuru asi ngatinyoresei kuvota tindovhotera abva pakafanira kuti vavhotere uchindotiwo nokuva tichavhotera ukoko vatungamiri vedu chakanyanya kukosha ngava vatungamiri vane rudo nevanhu vavo vava vatungamiri vakatendeka nguva dzese vava vasa vatungamiri vanomhanya vanozvifungira ivo kuzvidzadzira mudura tatora kuti mukati menyika yedu matambudziko aperi kudzidzo kuti namwari pacho vanogumbuka kana vachiona vatungamiri vaitadzaita zvakanaka namwari udenga vagonesa chiedza nekubatana kwemapati ngatibatanei like sevabatana nozada kubatana sezvo kana kufuti kubatana izvozvo tisagona kunyombana inguva yekuti tisagire power kana tisagire mavhoti ndovhoisa panyika ifambe sei inamberi kuti katika zvakadaro 2018 kangokundikana gore inotevera dzimwe next 5 years ka tingatambura zvikuru saka vana veZimbabwe vese vakatira studio 7 I think mamillion mazhinji ngatinyoresa kuvota ngati mwaidonyoresa kuvota ngatitsvage zvitupa tichirisa izvozvo tisambodzokera zvino kuti vanoti kuti December kunonzi inenge yakavhoroswa naJanuary saka mese mamwe achibvuta pamwe mwe mese vandina gere paraba nemi makarutira muri zvani muri zvarume bukuzvizwana mai ndopfunga kazvidzikwa ndopfunga ndinomashoka ndina wewawo.
Aiwa, tinotenda mukoma wangu. Mvunzo wekupedzisira, imimi pachenyu makanyoresa here?
Aiwa, zvinosaka tichitotaura izvozvo tichitoti tinoda kukurudzira dzimwe hama sevadzidzisi kachirofa kuti tinyorese kuvhota kuti ndonzira izvozvo tizoti tinokurudzira tugai izvozvo tinokurudzira vatiti handi kakugara tiri gurupu munomu bhozo tarekare vachitibvunzire kuti zvino tinoda kuzoenda kuDisemba tinonyata ayo zvino mavapa nhamba vatenda saka kuti vanhu vese tofunga vari muno rakagara tiri gurupu pano vakaterera kuti kwanzi nemunyusa kuvhota kusvika December January saizvozvo kusvodenga tumwa pere nyika ende mberi tinotenda zvikuru kusvodenga venemi.
Aiwa, tinotenda mfundisi moyo
kusvodenga venemi tinotenda zvikuru nokuti
aha tinotenda zvikuru thank you there siyabonga mlaleli ngumfundisi umoyo lo obusishayele ucingo ese South Africa uyaxwayisa uyakhuthaza yena ukubana lihambe liyebhalisa yikho phela ukuze livote kukhetho oluzayo. Ubebuza lapha ngokuthi uhlelo luphela nini, ngimtshelile ukuthi ngoDisemba uhlelo luyabe luvulile, ngoJanuary luyabe luvulile. Umongameli Mgabelisa khumbula wathi luphela mhla ka-15 ngozibandlela ngoJanuary. Kodwa kuyabe kungayisikho kuphela kohlelo, akhona ama-ofisi azaqhubeka evulile. Ngakho nxa lifuna ulwazi olupheleleyo kule nombolo elingazishaya ezeZimbabwe Electoral Commission ngama-toll free numbers la, okusho ukuthi awubhatali lutho, ungayishaya leyo number, ungayifonela rather. Inamba yakuqala ithi 080 802 65, yinamba yakuqala yezek leyo ongayifonela ukuze uthole ulwazi yiloba yiluphi ulwazi oludingayo, shayela kuleyo namba. Esibili ithi 080 102 65, ngiphinde njalo 080 102 6-5. Ngithathe umlaleli njalo. Ngiyakwamukela kuhlelo umlaleli tinokugamuchirai muchirongwa.
Makadi yenyu baba.
Hayi wati nofara kana muchifarawo.
Nofara ndinditwa sino season nata ndiri muno mu South Africa with the bank.
Kurise ku South Africa.
Ndizovonya mai usinambwa kana usiri kwako unenge uchingofara wakapeta muzwi.
Aha, saka pa nyaya iri mugango apa makaenda ere ku Zimbabwe kuno register mukomanga.
Tinoenda tiri munzira tinogara takaterera nyaya idzi dzinotorwa pa studio idzi. Tinotenda chaizvo nokuti kurudzira kuti tiwane kwetiri vanhu vanorangarira kumusha panguva dzose nokuti radio yoti tinotoshandisa ndiyo yedu yestudio 7. Hatina zvimwe tinoshandisa.
Saka muchaenda kunonyoresa.
Tinotoenda kunonyoresa asi chinodiwa hapo ndechekuti varume namadzimai navasikana navakomana kunyanya vakomana navasikana vachino upenyu huchiri kuinda mberi nokuti isu takabva kure takazviona kubva nguva yehondo tichiimba tichiti shamwari yangu yezani ichatunge nyika zvino shamwari yachona yakatunge nyika ichisundidzira kumawere saka nyika yasarira yakabatira padoko doko saka ngatizame patinoedzana po kuti tinonyoresa tisimudze nyika yedu ibve kumawere inde pamusoro pakakwirira kuti tese tigowana tichifara nyangwe nesu takura kudai tava nevana vatovawo nevana kuti tive ndatova nevazukuru asi tichiri kuda kuti dei tawanikwa tichifarawo munyika yekwedu hai kufarira kunyika dzakaita fanika kuno nokuti kunoku kuti uwane chinhu chinokufadza kunge uchingorangarira kumusha kuti zvino zvandiri kufara panapako kumusha ndichadii zvandiri kutamba panapako vana vangu vacho vari kutamba veri zvandiri kudya panapo vana vangu vari kudya veri saka zvinhu zvatinokurudzirana kuti data takwanisa tose tapinda munzira taenda kundonyoresa kunyange zvaonda ndabhudhi vabva kutaura manje manje ava vachiibvunza kuti zvinopera rini zvechiwa kubva kare ndichitanga kuteerera chirongwa chichichi chekunyoresa ichi zvinenge zvaingotaurwa zvinopera muna January zvinopera muna January kubva vamugabe pavakazviindrodusa kuti zvinhu zvingazvinyoreswe patsva vanhu vatange kuvhota zvepatsva sezvo takamboita muna 1980 vanhu vakakurumuka kundovhota vachibvisa hurumende yasimidzi tichitsaikuisa hurumende yedu yamugabe yaakunzi yamugabe mazuva ano asi yanzi yezanu p f asi tisingazivi kuti zvatiri kuita zviri kutozvinyengera nokuti mberi kwatinoenda tichachema zvendisu saka ngatitsvakei nzira dzokuti tise vatinoziva kuti kumberi hatichemi.
Aha, ko mune mwana ane asvika pazera rekuvhota here mukomango?
Chaizvo.
Achanyoresa kuvhota?
Achanyoresa.
Aha, aiwa tinotenda mumukurudzira kurudzire shamwari dzake. Aha, saka vachange vachivhota for the first time.
Mumwe wacho anoti wako kumusha ikozvo kuti zvokutonyoresa anotozvinyoresera ikoko kumusha mumwe wacho ari kuno asi anosimuka kuenda kumusha kundonyoresawo patinoenda kumushawo kundonyoresa.
Aha, ko kana muchitaura navo vari kuti shamwari dzavo dzine manyukunyuku here kunyoresawo?
Chaizvo nokuti izvozvi mameseji andosendirwa kubva ikoko kustudio 7 ndotosendera vanhu vakawanda kuti ndo nhau dziri kumusha hande tinonyoresa kana vamwe ndototaura navo pabasa pangu pando izvo ndiri pabasa izvozvi ndogara ndine redhi yangu pabasa inofamba iri mubhegi pokuti ndinzwe kuti pachirongwa zviripo pastudio 7 nhasi zvakamira sei.
Aha, aiwa, murambe muchikurudzira vamwe ikoko kuti vanonyoresawo nekuti ikodzero yemunhu wese ari above 18 and above kuti anga achinyoresa. Uyezve hazvinei nekuti uri mutsigiri wezapu, uri mutsigiri wezanu pf, uri mutsigiri wemdct, chirongwa chekuvhota ndechemunhu wese. Ikodzero yemunhu wese chero ari mwana wezimbabwe kuti anga achivhota.
Ichokwadi ichocho mukomangomo, ikodzero yemunhu wese kuti tivhote tiwanewo kuti tione kuti takavhotera papi tigowoziva kuti munhu watakaisa uyu anogona here kuti tungamirira zvatinofara nazvo mukati mukurarama nokuti ndikatasa zvimwe zvedu zvimwe zvidzakwa zvedu zviri muno South Africa vamwe vari kutokanganwa kuti kumusha kwakamira sei nenyaya yekuti vasvika kunzvimbo inonakidza asi nzvimbo inonyaunakidza inzvimbo inorukuvhute rwako inzvimbo inonoziva kuti ndomandakazvarirwa mondoti chero ndikarara panze hapana chinondinonga munhu anoya achiti ndinhingi wakarara apa manje somanuzo muno South Africa hei makaoma vedu wei kungogara zvedu asi makaoma
hanzi namai mugave kusina mai hakuendwe
icho ichokwadi kusina mai hakuendi asi tinongoshinga tichingoenda munongoziva kuti mazimbabwe ndakashinga sei takashinga chaizvo kuti ipapo pachona panonzi ndopanogozha ipo tinotraya neall means kuti tiwane kupinda ipapo tinowanawo chetinonhonga ipapo
haiwa tinotenda mukoma zinata nekupinda muchirongwa
ndatenda hangu mukoma ngomo
aha ngumlaleli lo uzinata uyakhuluma uthi ulabantwana bakhe ngoba lolu hlelo ngolwabasakhulayo ikakhulu kodwa kasibandluloli labantu abadala siyabamukela uyatsho ukuthi ulabantwana omunye wakhe omunye wakhona uzavota okwakuqala ule ntshunkuntshu mpela yokuyabhalisa kanye lokuvota ubontanga uhlelo ngolwenu sithola kakhulu abantu abavela e-South Africa ngeviki edluleyo belifona yebo lisithi ye abanye besithi kabasoze bavote ngoba sebekhathele kodwa njengoba besitsho bathi usaramwira munda kumakudo ungakhalaleli indwangu phela amasimo ayadla eqede umumbu wonke kasoze athi ngoba ukhalalile kasoze awudla umumbu wakho siqhubekeke nxa okobulawayo indawo ongayabhalisa kuzo kule mabuthweni by the way ngu-phase 2 lo kuqala mhla ka-29 October kusiya kumhla ka-13 November emabuthweni wall phela ndaba preschool sizane B sizane A siziba youth center Inkanyezi A, Inkanyezi B, Condron Shopping Center, Lo Bengula, Esikongweni, Lo Bengula Wall A, Lo Bengula Wall B, Mawaba A, Mawaba B, Skulile A, Skulile B. Sithathe umlaleli ke singakayi eHarare, tisathi tayinda kuguta guru kumzinda kuHarare uko, timbotora mtereri. Makadi mtereri kugokwe uko.
Ndinofara ndafara nekupinda muchirongwa
aha hayi nesiwo tinofara lati siyabonga kunjani enkabazo egogwe rada
hayi gogwe kuright ngapha kodwa abantu abafikurejesta abantu abafana abanenga
yindaba kati abasakhulayo iproblem bathi ingaphi
bona kati akutshintshile kutu abanye bephinde bethi anqanda amacala ami lapha bazambopha
Hawu
ngamafuta abanye abaqo ukuthi abasakhanje ukuthi khona ngana yavregister ekuyavota baza kuthi vote elinika nje lingayisile so ama issues kwangkhona vele kunike ne ukuthi kodwa siyazama ukuba the diamond ukulini ngathi kubuhlungu yebo ukuthi ba ngathi mina umntwana engathi mina kubuhlungu into lesiphila ngapha ndoda
Hawu laba abathi umuntu abesisabothi ungabhalisa uzabotshwa ngabantu abayevele belamacala bedingwa amapolice Kodwa uhlelo lokubhalisa alulani lamapolice be
Yizasakuba bachazisela abantu awuregister amapolice avele kuthi
Yeva git.
Uma kuvali.
Kunzima.
Kunzima
mnumzana Simbe. Wena subhalisile.
Sizibushu ukujola sile hamba la abantu abanye bengakhedule nje ngazi ukuthi umuntu esikhe ngadini kanti esiyenze ngadi motor khona bu.
Aha, wena ngokwakho obusubhalisile.
Mina ngibani ngathi ngabhalisa mhla ka-10 ngifika ngathi ngaba ngokugazo.
Aha. Abanye abangane bakho bayabhalisa ngobunenge kumbe baya promise.
and that I want to go to the land.
Uh-huh.
I don't know if I'm going to go to the land.
Hayi siyabonga mnumzana uqhubeka kuba khuthaza lawo abanye khona ngapho ngoba lilungelo lakhe wonke umuntu ukubhalisa kungakhathalekile ukuthi ngowezano ungowezaphu ungowemdct ungowemdc ncube ungokamjuru akukhathalekile ukuvota ngokomuntu wonke
dari qinisa ngikubonga kakhulu ngendlela
ehlelweni
hayi lati ngifumela sira.
Hayi siyabonga mnumzana siza kwenza njalo. Aha ngumlaleli wethu egogwe timbo pinda mugutare Harare gogogoi kutanga msuwa 29 October kusvika mna 13 November muchikamu chechipiri kana uri muHarare Harare Central. Unogona kunonyoresa kuAdmiral Tate A, School Admiral Tate B, Cranbourne A, Cranbourne B, Eastleigh Spa Parking Area, Eastridge A, Eastridge B, Moffat, Nettleton, Queensdale A, Queensdale B, Roosevelt, St. Mary's, St. Martin's rather school, Blackstone A School, Copacabana Tent, Townhouse Tent, David Livingstone School, Harare Church Office, Girls High School, Parire Nyatwa Tent, Queen Elizabeth School, Alexandria Park A, Alexandria Park B, Avondale A, Avondale B, Avondale Shopping Center, Belgravia Sports Club, Hellenic A School, Hellenic B School, Open Square corner, Churchill Hiller Tent, Highlands A School, Highlands B School, Oriel Boys School, Oriel Girls School, in Zimbo, Zamunogona Kuno Nyoresa, Kana, Muchi Gara, Muarare Kuruse, Guarare East, Uyeje, Mount Pleasant, Ne Harare Central. Zimwe dzacho ku munogona kuenda ku Green Grove School, Green Grove Shops, Chikurubi Prison Camp Tent, uyezve Chikurubi Primary School, kutarisa Chikurubi Prison Camp Tent. This is interesting, nekuti hanzi vashungwa avabvumidzi vanenge avagoni kuvhota musarudzo dzinouya idzi, although it's there, you know, they do have a right under the constitution to vote, but hurumende iri kuti vasvungwa havagoni kunge vachivhota. Asi apa pane registration camp kuchikurubi prison. Pane dzimwe nzvimbo zvakare, Sunningdale 1A School, Sunningdale Shops, pane tent ipapo, Mulberryne Girls, uyezve kuMulberryne Shops. Tipinde muMount Pleasant, kune Warren Park 7 School, Warren Park 7B, ne Groombridge A School, North Park B School, University of Zimbabwe AUZ, kule tende konapo lingapalisa kona ngapo University of Zimbabwe, Greystone Park A School, Greystone Park B, Batanai A School, Batanai B School, izi inzimbo dzamunogona kunonyoresa kuHarare ikoko kutanga msuwa 29 October kusvika msuwa 13 November pasi pechikamu chechipiri kana kuti phase 2 ye voter registration. Tafara mavhuku, kana kuti mavhuku tafara, kune mavhuku A primary school, mavhuku B primary school, tafara number 1A high school, mavhuku Poly Clinic tent Tafara High School Simuzai A School Hatfield Shops Hatfield Girls A Hatfield Girls B open space at Caledon Shopping Center ati gone kunge tichimo panzimbo dzese vedwe ene kuti sekutaura kwangu schedule yacho yakakurisa muri kuona mapepa aya vakatarisa pa TV akawandisa is a very very big voluminous schedule saka zvamunogona kuita kuinda pama websites edu ticha ma upload ma papers ese ya schedule yacho pama website edu anosanganisira inoti www.voazimbabwe.com iyo ndeye chirungu pane chishona inoti www.voashona.com uyezve yechi indebele esindebele eti yona www.voaindebele.com kulapho ke esizafaka ischedule esipheleleyo ese ndawo lapho ongaya khona kufeza ukuyabhalisa phansi kwehlandla lesibili uphase 1 ndokwamunogona kuinda ipapo pama website yedu kuwana ruzivo rwese kuti uona schedule yese yenzimbo dzamunogona kuinda kunonyoresa pasi pechikamu chechipiri siqhubeke sise Harare khonapo Harare North kuHarare North munogona kuinda pamusika along Domboshava Road Heathcliff 2B School Tafara 2 High School Tafara number 1 Primary School Townhouse Harare Central Harare District Office Highfield Budiriro District Dzivarasekwa Community Wall Mavugu Tafara Sub District Office Lase Mount Pleasant Sub-District. Izo ge indawo elenelisa ukuya kizo zona lezo nga lise Harare. Vachango tibata mchirongwa Studio 7 chirongwa ndeche vechidiki The Connection uye jwe sema gariro terekutarisa nyaye kunyoresa mazita evan wachavota musarudzo za 2018 na chikamu chekutanga phase 1 chiri kupera mangwana zek ichiti iyo yagona kunyoresa vanhu vanokwana ivo 1,033,000 kusvika zuva ranhasi ilo inani labantu asebebhaliswe yizek kufika ngelanga lanamuhla abantu abangu 1,033,426 mucha rangarira kuti ZEC ine target ye 7 million iri kuti inoda kuti pakupera pechirongwa ichi inge ya register vanhu vanokwana ivo 7 million muna January saka tichaona kuti zvichaitika here kana kuti kwete lizakhumbula kuba na Isaac ithi ekupheleni kohlelo lokubhalisa abantu lolu ifuna ukuba na ibe isibhalise abantu abangu 7 million okwamanje ile 1 million sizabona ke ukuba na iza kwenelisa na kodwa umlando ukini njengabantu beZimbabwe njengabontanga njengabasakhulayo ngoba ilungelo ngelenu lokuvota ngakho lilungelo lakho ukuthi uhambe uyebhalisa silomlaleli tine mtereri Barunare, we have a listener. Good evening and welcome.
Yeah, what in that?
Siyabonga linjani lani?
Hayi siyaphila baba.
Yeah, Liz Taylor ucingo lingapi ba?
I'm not in South Africa.
Liz is South Africa.
Yeah, baba bangkomo.
Okay. Uyizwile indaba esingayo lamhlanje mnumzana luyaphela uhlelo ihlandla yokuqala kusasa iZEC izaba isisuka endaweni ebikizo isiya kwezinye. Wena lisile yini ukuya ekhaya ukuyabhalisa mnumzana Thamsa?
Eh, hayi mina angayi badika khulunga lelokuhamba ekupheleni kwa November ngoba into la manje sakala kakhulu ngoba uzemela be South Africa lo hlupho lokhona ngale ethe Zimbabwe.
Mhm. Ngo November kulapho kuyabe sokuthena kawatheza awukwanisi ngomsebenzi uvalwe ngomsebenzi.
Yeah, ngisasebenza ngomsebenzi baba. Chuthi ngo November kulapho ke bese kuphele khona ithuba lami lomsebenzi. Lami khona bengathola khona ithuba lokuyabhalisa.
Aha, ekhaya khona uhlala ngapi?
Ngisenkayi ezinyangeni kwathi 20.
Okay, okay, kubo bebe.
Ubebe, ubebe ngMP, but ukansela uMaria Ndlovu.
Aha, bayabhalisa yini nxa ukhuluma labo khona lekhaya? Bayaphakamela phezulu.
Engilusize ngakho baba Nkomo ukuthi angingabile numbers abantu bekhaya yona ka councilor ngwakhe ngengaba layo but ayivuma ukungena ngazi ukuthi uhlupho lungabi.
Mhm, ngisho nje lesihlobo labangane nxa ubafonela bathini?
Eh, ukukhona ukuthi abangane inumbers zabo kanye lazo into yokuqala. So into enhlupha kakhulu emoyeni ukuthi pho onza ukuzwa ukuyikho kungahamba ukuthi lambe lolwazi ukuthi kwenzakala njani anina phone numbers abangani.
Aha, kodwa uzitholile phela inombolo zeZimbabwe Electoral Commission ama toll free numbers abo nxa kukhona ofuna ukukubuzisisa ukuzisisa.
Ngicela linikeze ngoba khona la ithumsakazo kathesa.
Aha, nanzi inombolo zakhona ule ulosiba eduzana.
Yebo bangkomo.
Okay, ngama toll free numbers inombolo yakuqala ithi 080 802
65. Ayi, siyabonga bangkomo.
Inombolo yakuqala leyo esibili ithi 080 102
65. Ayi. Enkomo baba.
Yeah, hayi kulungile mnumzana. Uhambe phela uyebhalisa ubakhuthaze labanye khona ngapha. Awukhathalekile ukuthi ungwezano, ungwezaphu, ungwemdc. Inqe ungumntwana weZimbabwe ulesithupha, ule proof of residence, ubufakazi nje uveza lapho ohlala khona, kuvumelekile ukuthi ubhalise.
Siyabonga baba, lami ngakuthi ukuthi ngithi mina kwabasakhulayo. Kubo bonke nje abesenkaya kakhulu kunkaya constituents kaya South kaya North bengikhuthaza ukuthi wonke umuntu osakhulayo kungumlando wabo ukuthi ayovota ngenxa yokuthi ikusasa labo lingaba lihle kakhulu abantu bevotele kuhle bevotele uhulumente ongabaphatha kuhle abanike imisebenzi besebenze bodla izimuli zabo kube kuhle kube njeyana ngoba abantu abakhona bakulezi nsuku abantu abadala okwabo sabakubona komhlaba bakhulisa abadlula kikho but thina sakhulayo umlando yethu thina ngoba sikakubona okuhle kusize ukuthi sikhulele ebunzimeni ngale hulumende khona eZanu-PF sesiluphele singabantwana ungakafanele ukuthi ngaze sihluphele sihlutshwaziswa luhlupho olukhona kuleli lezwe. Ngiyabonga baba Nkulu.
Hayi lathi siyabonga mnumzane. Sibonga umbani
uNdlovu.
Hayi siyabonga Ndlovu enkulu.
Siyabonga baba.
Ngumlaleli lapho ubaba uNdlovu uyakuthaza ukuthi lihambe liyebhalisa la uthi uzahamba ngenyanga ezayo ayebhalisa phela siye ngasemathebelelenda South lapho okuphuma khona mina indoda enkulu mathebelelenda South nxa uvela ngithi lapho esikhosini emvela khona kama ngubo kutangansi wa 29 October kuno pelansi wa 13 November apoli kama ngubo unde kama ngubo primary school unokwalisa kuti ukone vota muma elections anobuya ka hingwe kukwele awoli ka hingwe apa ku primary kobe kunabantu be Zek futhi yenda apa unokwalisa hamba ke uyebhalisa nxa uko hingwe nxa usemangubo nxa uko madlambuzi Ay kodwa ayisizo zodwa lezo ndawo ngikhuluma lapha emvela khona yibhayazi engibona ngani ivumelekile emathebelelenda north zinengike indaba kodwa lingakhohlwa ukuba nangithe liye kuma websites ethu www.voazimbabwe.com www.voindebele and www.voashona.com lizasithola ischedule esipheleleyo kwanelokwalamhlanje from me Thungamile Nkomo it's good night Zimbabwe.